kuti ku baba kuzarwa nengo kwadziswa responsibility. Even in that same topic, pano kamburaso ne vanhu kune independence yaunoita semunhu. But the prayer we're making tonight is, Holy Ghost, and learn that so that I lean totally on you.
Actually, varoma obvati vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vamwari. Now inzwi rekuti vana vamwari rakashandiswa ipapo rinoreva kuti a mature son, wekuti mweya akatifamba neapa iwo unotishuwa ndaakuita. Mwari dai amutsa vamwe manhera anhasi vanoti mweya akatisiyana neuyu iwo unotishuwa mwari ndoteerera. Mwari akatipinda nepapapa iwo anotishuwa ndopinda neapa. Mwari dai amutsa musikana kana mukomana anoti ndichafamba naJesu, ndichafamba naye mweya uyu, ndichateerera idzwi rake, paanonditungamirira ndichaenda.
Asingagone kutakura hama dzangu.
Where I'm training.
Come on, one more time.